Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi Christmas uri musi wechitatu zvita 25 2019. Tinokushuvirai Christmas yakanaka hama dzangu makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reInternational Cross-Border Traders Association rinoyambira vatyairi kuti mugwagwa pakati peBiden Bridge neHarare waipa zvikurusa. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti varimi vanochengeta zvipfuwo vari kundikana kuwana zvikwereti kumabhanga. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vanotengesa nokutenga kunze kwenyika reInternational Cross-Border Traders Association riri kuyambira vatyairi kuti mugwagwa pakati peBiden Bridge neHarare waipa zvikurusa. Mutungamiri wesangano iri vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti mugwagwa uyu waipa zvikurusei pakati peBiden Bridge neBubi, vachiti zviri nani kuti vatyairi vainde nenzira yekuBulawayo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo, asi tabata vaJuru kuti tinzwe dzimwe yambiro dzavanopa dzinobva kusangana ravo.
Kurudziro yedu muzuva ranhasi musi wechitatu 25 December 2019 ndeyekuti vanhu ngavafambiremo zvakanaka. Vari kutyaira kana maneta, imbozororai mozorosumudzira muchienda mberi. Zvekare toda kuzivisa vateereri vari kufamba panguva ino yemangwanani yeino musi weKrisimusi, vangava vakatadza kupedzisa rwendo kana vanga vakatozvironga kuti vanofamba musi weKrisimusi uyu. Tinokuzivisai kuti mugwagwa weBiden Bridge kubva kuBiden Bridge kuenda kuHarare mugwagwa waipa zvakanyanyisisa, kunyanya takatarisa pakati peBubi neBiden Bridge. Mugwagwa woyo waipa zvakanyanyisisa, makomba avamo akurisa zvikurusa zvekuti vatyairi vakasafamba zvakanaka marimu anokwanisa kubhenda. Saka tiri kukurudzira vakawanda kuti vazhinji vese kuti vadai zvichigona taseenzesa mugwagwa unoenda nekuBulawayo. Musiyano uripo ndiwe 182 kilometers, asi zviri nani kuti ushandise mafuta akawanda uchienda neikoko, asi wasefa upenyu. Mugwagwa unobva kuPlumtree wakananga kuHarare uchidarika nemubhuru wayo wakachena zvikurusa, wakanaka mugwagwa iwoyo. Saka vari kufamba ngavafamba havo zvakanaka, vasakotsire vachityaira sekuti mugwagwa wakanaka zvakanakisisa.
Pane imwe migwagwa here muZimbabwe yamanyatsoongorora kuti vanofamba vangwarire?
Vari kubva kuChirundu vakananga kuHarare. Tinokurudzira kuti vangwarire tisati tasvika mumakuti mumarongora mumakomo ekubva kuZambia. Mugwagwa tiri kuona kuti wadyika zvakanyanya mumarutivi panosangana, kana vachisangana nemarori, kana kuti rori richisangana nerimwe rori, kana bhazi richisangana nerimwe rori, hazvikukwanisa kunyatsa kusangana zvakanaka mumakomo imomo. Zvekare kana tadarika pamakuti papolisi kuzonosvika pavhuti tada kupinda kukaroi, tinoona kuti mugwagwa wakashata zvekare. Tinokurudzira kuti vanhu vange vachifamba vakangwarira ipapo. Toti vanenge vachibva kuMozambique nerodhi yenyamapanda, tinovakurudzira kuti vafamba vangwarira, kunyanya kana wadarika pa44 pacross kunobata pamurewa. Mugwagwa hauna kunyatsa kunaka zvakanaka ipapo. Mugwagwa womutare Forbes kuchana muchibva kuMozambique ne border reforms border post mugwagwa wakanaka zvikurusa unofambika zvakanaka tinokumbirisa kuti vachikairi zvakanaka sekuti mugwagwa wakanyanya kuchena zvekuti vanogona kupesera vaku manyisa motokari zvakanaka ndo zvatinokurudzira
Mutungamiriri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano rezvekurima reZimbabwe Agricultural Growth vaNewton Chari vanoti varimi vanochengeta zvipfuwo vari kutadza kukura nekuda kwekuti vanosangana nematambudziko anosanganisira kukundikana kuona zvikwereti kumabhanga. Vachari vanoti mabhanga pamwe nemakambani vanokuretesa varimi mari kana kushanda nevarimi vanoda kuti mari dzavo dzibereke nenguva pfupi izvo zvinoita kuti vanopfuwa zvipfuwo vatadze kubudirira sezvo zvichitora nguva yakareba kuyarutsa kusvika pakutengesa zvipfuwo zvavo. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachari pamusoro penyaya iyi.
Varimi vedu varikunyanyotambura nenyaya dzekuti mari dziri kuwanikwa dzinodzengura mamakets. Matems nemaconditions acho adzinenge zvichipiwa haenderani nethe level of the smallholder farmer watiri kushanda naye. Dzinodzengura unowana mari dzinoda kubhadharwa pachinguva chipupi pupi kuti within 3 to 4 months mari dzoda kubhadharwa kwakaparikana murimi achirima livestock achipuwa zvipfuwo within 3-4 months unenge usati wavapa position yekuti wakwanisa kurima kuti awane mari anga achikwanisa kuzobhadhara loneria. Saka zvakakosha kutinge tine mamechanisms anoiswa in place kuita kuti varimi vedu vanoita zvipfuwo vakwanise kuwana mari dzinoenderana navo dzizovabatsirawo kuti varime kana varima vakwanisa kunge vachidzoserawo zvichienderana neproduction cycle yavo.
Tinomboonawo varimi vachishanda nemakambani vachipiwa zvikwanisiro zvekushandisa mukurima vachizodzosera pavanenge vava kutengesa. Zviri kuitikwa here kuno vanochengetawo zvipfuwo yavari kuti contract farming?
Kumuka haisati yanyatsokubuda arrangement iyoyo yaimboita sekuti inogona kupota ichiwanikwa kune vanhu vanenge vachirima huku, but nhau dzeside marketing ndo dzimwe dzinogona kuti dzinetse kana takatarisana nezvipfuwo zvakawanda, nekuti munhu unogona kungoti wapiwa finance yacho yekurima oenda unotengesera kumwe. Zvinova izvo zvinoita kuti mabhanka nemakambani ange asinganyanyi tarisira kuda kushanda nevarimi panguva dzakadaro. Saka tinenge tichida kutinge tine mamechanisms iwawo ekuti how do we prevent side marketing, kuti make sure kuti murimi unenge arima wapuwa nemakambani kwase kurima. Saka ndingangoti urongwa ihwohwo munyaya dzelivestock haufati wavapo, munyaya yezvipfuwo haufati wava in place, wava very organized and structured.
Tinoona varimi vembesa dzakaita sechibage nezvimwe izvi vachikwanisa kupiwa zvikwereti kumabhanga asi vachinzi varatidze chibatiso kana vari kuti collateral. Zviri kuitwa here kuvarimi veve kune vanochengeta zvipfuyo?
Zvinombopota zvichiitikawo nedzimwe nguva, asi ndinoona sei pamabhenki ndo vanogona kunge achikwanisa kuzopindura mbvunzo iwo zvakanaka, nekuti ndo vanenge vachiseta up masystems acho. But maonero atiri kuita varimi vazhinji havasi kukwanisa kuwana facility iyoyo. Asset yacho inenge isiri considered as an asset, inganzi iri immovable. Iasset inogona kusumudzika ichifambwa nayo nenguva dzakasiyana siyana. Saka haizonanyokonsitiwa sekunzi ingaita chibatiso chine urembo.
Tiri kuonawo zvino nguva ino inguva yezororo rekisimusi, varime vamwe ndongo yavari kurimawo vachigadzirira nekumhanya mhanya. Muri kuonawo vari kukwanisa here kunge vachitora mari dzavo kumabhanga?
Mari dzadhara kana iri cash, I think cash shortage iripo kana iri cash shortage. But of course vanhu vanenge vane maminzi havano adaptawo nawo, they can still buy low electronic swipe and do other methods anenge ari permissible. But yes, the cash shortage iripo and inoafecta varimi kazhinji. Kunyange kukwira kwemutengo muzvitoro kubva kumafetilizer, kubva kumbeu dzacho dzinoshandisa kurimwa, even zvinhu zvacho zvavanenge vaida kushandisa kuita madizeri kurima matractor zvinosangana varimi zviri kukwira mitengo yacho.
Dambudziko rezvirwere zvinobata zvipfuyo tiri kuona izvinezvi vakawanda vari kungochema nenyaya yekuti kune zvirwere zviri kuuraya mombe, zviri kuuraya mbudzi, zviri kuuraya madhongi nezvimwe zvakadaro. Dambudziko iroro riri kukubatawo sei kudivi kwenyu?
Dambudziko rezvirwere ririko and tinonyatsa kuona kuti zvirwere zvinji zviri kuafekta mafarmers edu, zvirwere zvakanangana nefoot and mouth disease inova iyo inei ingospread across primarily nenyaya yecontact inenge yaitika nemamoma mabuffalo nemamovement aripo. atuna kuti hurumende through department revet vari kuzama by all means kuti vakontrole kufamba kwemhuka kuita kuti vakontrole kumuva kwechirwere ichocho. Asi zvakare tipinda munguva ine yatiri kuenda yekuti mvura inobuda seyanaya, mafuro abuda, tisange tisangana zvakare nechirwere chinenge chinziyo January disease kana teliorisis kana tregandeti tick-borne diseases anokonzwa nekuti kune kwanaya zvipese zvinenge zvawanda zvakare mumapastures. Saka izvi ndozvimwe zvatange tichisangana nazvo papinoenda munana January zvichienda mberi. Asi chatinokurudzira varimi ndechekuti varimi vameke sure kuti vari kudhipa mombe dzavo, vachidhoza mombe dzavo kuita kuti iwo mombe dzavo dzisazowanikwa zvichibatwa nezvirwere izvi. Dzimwe dzacho zvirwere zvakare zvatinosangana nazvo zvirwere zvinoenderana nemabatiro kana kuti anengangoti management inenge ichiita mafarmers edu kuzvipuwo zvavo zvavanazvo. Saka varimi vedu ngavadhoze, varimi vedu ngavavaccinate mhuka dzavo, varimi vedu ngavadhipe mhuka dzavo, varimi zvakare ngavameke sure kuti mhuka dzavo padzinochengetewa dzinenge dzakakomberedzwa zvakare. Kari tarisa sekupoko tinoona zvakare kuti kunguruve kune nei ichinzi African Swine Fever. Iyi inongobva pakuti management kana kurima kunenge chiita varimi vedu hakuna kujeka zvakanaka. Saka nguruve dzedu dzinopota dzisangana nedzimwe dzesango dzinenge dzichizobatira zvirwere ichi. Saka varimi vedu ndovatoramba tichikurudzira kuti ngatirambei tine mamanagement practices anodzivirira zvirwere, nokuti kana zvirwere zvikauya zvine potential yekukuvadza goal dzatinogona nge tichiwana tiri mafamasi.
Nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano rezvekurima reZimbabwe Agricultural Growth vaNewton Chari vari parunhare muHarare neStudio 7. Tisati taenda kunyaya yedu yemberi, pana Love Mo Mavhunga ari kuti pane problem yavaita. Please tibatsirevo, we are looking for Farai Kahuni, last seen White House kuwadzana on the 21st of December. Kana pano vanokwanisa kubatsira vabatsirewo. Gore ra2019 rave kusvika pamagumo, asi vechidiki vemunyika vachiri kuchema nenyaya yekushaikwa kwemabasa. Pamusangano wakarongwa nevechidiki vebato rezanpf mwedzi uno, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Muhadi vakakurudzira hurumende kuti itange chirongwa chekupa ivhu kune vechidiki, chinangwa chiri chekuti vadiki vawane mukana wekuzvisimudza uyezve vawane mukana wekuchinja mamiro akaita upfumi hwenyika. Dano iri rakatsigirwa nevechidiki vanosanganisira vaJohn Muchenje, sachigaro wesangano reApex Council Board. VaMuchenje vanokurudzira vechidiki kuti mugore ra2020 vasiyane nenyaya yekutsvaga mabasa vachitanga mabhizinesi avo.
Ngatiregei kushuvira orongo kuti ndikapedza chikoro ndoda kunotsvaka basa. Ngative neidea yekuda kutsangawo zvediwo zvidiki. Hatingatange takakura pari zviri zvidiki zvekuti ndive ndatanga uchangu ndokwanisa kuimploya vanhu.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa gore rino vakakurudzira vechidiki vazhinji ivaine chivimbo chekuzvitangira mabhizinesi enyu kana kuzvishandira, asi vazhinji havana yatinoti nechirungu iyo collateral. Nemaonero enyu mungati nyaya ichaendera mberi gore rinouya?
Takaita musangano nevanhu veEmpower Bank nobva vavimbisa kuti vachaita waiver yenyaya dzecollateral. Vakati musarege kuunza maproposal enyu makati hamuna collateral, unzai tigare pasi. Inofanira kuve iri project decision inoonekwa kuti inounza mari 10, nokuti vamwe vedu vechidiki anongoti akawaza kunzi munhu aita huku akuita huku, but haana kuita feasibility study yekuona kuti nzvimbo yandiri anorimika here uye maketi yangu yakamira sei.
Mune mazwi here ekupa vechidiki vari kusangana nematambudziko ekushayikwa kwemabasa uyezve vane chichemo chekuti havasi kuwanawo mari kubva kumabhanga?
Chandokurudzira mayuto ndechekudaiwo, for a bank or for anyone stakeholder or any partner or funder kuti aise mari yake mubhizinesi rako, anofanira kuona shungu dzako dziri mauri. Ndiona kupa example rebhizinesi rekurima makabhiji. Makabhiji ari 1000 anoita 250 bond, and the fertilizer yaunoda you need 1 bag of compound C, 1 bag of fertilizer nemishonga. Ukazviverengesa zvakadaro hazvisvikira na $300, but mafoni atinoshandisa isusu anenge ari ma1500 1000. Mukaona matendera takaita isusu ndangane zvimori zvangu zviviri zvekuJapan, ndinoona ndatengesa imwe ndikawana mari ndikaisa pabhizinesi ndikasara ndine 1, which means ndakaisa effort kuinda kubhe vekubheni ndova kuti ndifunira kuti mutenzi tikuona kuti zvakanaka hautere loni.
Kune vamwewo vechidiki havo varoda kupindawo mubhizinesi asi havana hanya yekupindawo munyaya dzekurima, mune mazwi ekuvapawo here?
Hatingaiti tese vanhu vanorima. Kune mabandiko andoona emayouth in mining, youth in business. Umwe neumwe ane chishuwo chapi. Kune vamwe vangavapindawo muyouth in mining, youth in production, youth in tourism. mabandiko ayo aripo ngava matsvage ukagugura pa internet or anyway unovawana varipo vokupa information dzakazvara kuti kumining kwavari vari kumbotambisa sei.
Sacha Garari Ethics Council Board wa John Mchenje vari parunare ku Harare na Mike Hove wa Studio 7. Tovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munews Newsday, MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haizofi yakapinda mugungano rePollard. Mudaily News, Nelson Chamisa varikufara nehurukuro dziri kuitwa na vatambo mbeki mukuedza kuisa nhaurirano pakati pavo na va Emmerson Mnangagwa. Mudaily News nekare sangano reCEO Africa Roundtable riri kuyambira hurumende kuti irege zvekungodhinda dhinda mari. Herald rinoti kubva musi wechishanu chapfuura vanhu vanoita makumi maviri neumwe vakafa mutsaona dzemumigwagwa. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Kutara ve Studio 7 mamukasi vana mukoma jonga rana tano luka wante anendo nungotona mashoka anga wa esh wakuru venyika wa zhulukunetsa kwa tuwabatana zhulukunetsa kwa tuwabatana so nungotetsu snorgero Christmas kone zungwe nyika kutaka kirisi zungu mpakwezu kudoka udurgero kwa Christmas mpakwezu takenda angula mashoka anga.
Na mugasi yati Studio 7 chitoipo Studio 7 apo inoitwa Hillary mambo mpangu pakadoma apa ndoda kumhanisa mukoma wangu JJ pachakari ndomhanisa mukoma wangu je Henry chikore pachakari apo ndomhanisa kuasha vana nare pa vanopara dzirekende apo vazaya vangu vari paharara pana molin konistant melod geofrey talen racing vosema mhorisa ipapo tinoti rambai makadaro Studio 7 4 nau ziri kuitika munyika yedu yatenda hangu mangwana tiinizorora zvanaka nechristmas tichipemberera zvakumwana kumwana wemunhu Jesu Kristu kana tichipemberere zvakanaka tisadhakwa zvakapfurikidza tisatyaira takadhakwa tingakonzeresaona migwagwa amini.
Chitarangu ndiruno makamure oro baba Gabriel ndiri kuno South Africa Johannesburg chekutanga nokwasaimi vatereri vose nemashamarero ve Studio 7 ndoinda ndakananga kuzaka kumasvingo kwamuroi nokwaisawo mhuri yangu vadzimai vangu amai Gabriel makamure vana vangu Gabriel Tawanda God knows Phyllis Primrose singakanganisi dhingi tadiwa ndokuti vabereki vangu mbuya vaGabriel nasekuru vaGabriel nevamwe vose vandinodoma nemazita njitivise Christmas yenyu Merry Christmas tatenda hangu.
Ndinoti makadi vashamarari vose ve Studio 7 ndinoda kukwazisa mari yese kwamawere kwachivi baba wangu Edmund Mawere nehazanu dzangu dzose nevanin'ina wangu wese vari kwachivi ndozokwazisa vana sekuru vangu vose kusanganisira Firmon Makureja ari kusiyavane nana mbuya vangu vese namukoma vangu vamwe vari kuHarare Melod Rangarira nemhuri yose yekwarangarira ndinoti makadii zvenyu. Ndokwazisa shamwari dzangu dzese ndinogara nadzo muno muSouth Africa kuDurban kusanganisira Jimmy Makechemo chitii makadii zvenyu mose mose vana vangu vari kuhwedza Faith Brighton tinotenda makadii zvenyu vana vangu holiday ii muri kuitamba sei.
Mangwanani mangwanani tanonoka nevaunoshanda navo vese nevateereri vese venhepfenyuro nezororo rino ratatarisana naro rekisimusi negoredza ndinoda kungoshuvira mhuri yose yekwamukwasi pabhohera pamavangu apo ndichiti makadiko weukama wee mwari dai varamba vachitichengetedza chishuviro chachiri kuti tiungane tese semhuri asi yowe haa zvakaoma humwe yaramba kutukunyuka ndobva ipapo ndakananga padombo apo mhuri yekwamukwasi zvakare ndichiti munofara here vedu wee isu kunoti tiri nani zvedu ndobva padombo ndoenda panonzi pachiropapo pachinyudze ndomhoresa vabereki vangu nyakutumbura baba namai Christopher Mukwasi ndichiti muve nezororo rekisimusi negoredza ndoenda kusunningdale ndinomhoresa mwanasikana wangu vimbai pefedhi yatigere ndichimuti mai vanga vaine chido chekuuya kuzotamba newe zororo asi haa zvakaoma ndinovimba uchandinzwisisa ndisingakanganisa ngano resunningdale west seventh adventist ndinokumhoresa imose hama vadiwa mwari varanga vachitichengetedza semachengetero vangu achingotiita makore esaya ndatenda zvangu
Manheru, manheru paStudio 7. Ndokwazisai mese vateereri veStudio 7. Ah, nhasi ndongotaurawo kutanga ndokwazisa vateereri vese nevabiki vechirongwa cheStudio 7. Ndoda kutaura hangu pamusoro pa vamutodi avo vari kuti hanzi vaidi vanodiwa nevanhu. Vanodiwa nevanhu kupi? Vanhu havadi. Ndosaka vachidana vanhu kupurazi ravo because vanotoziviva kuti vanhu vanovateerera kupurazi ravo ndo vateeri vezanupiefu vese vari kubapinda muchimubatanidzwa chavamunangagwa ichohapi vari kutotamba nenguva yavo vanhu vamunangagwa kuchwani because munhu anoziva kuti haawirirani namunangagwa haendi kupurazi kwamunangagwa anoenda kunodii tarirai mune zvakaita vachamisa vakati kwete hatiite zvekumapurazi isu vakaramba ndatenda hangu zvita handichauri
Morning paStudio 7 apo. Mamuka seiko. Ah, tosikushuviraiwo zororo rekisimusi rakanaka negoredzwa uko. Timu rese reStudio 7 vana Jonga. Vanotononoka hwande vana Blessing Zulu. Vese nemadzimai amunotepfenyura navo paStudio 7 apo. Tripano paKimbali apa ndokwazisa hama dzangu dzose dziri muno muKimbali. Akuti dzive nezororo rakanaka pamusha pazhombi apo vese vese tovashuvira zororo rakanaka vana mudhara vana sekuru vaise vari vana mainini vari pazhombi apo haa ndofunga muchandiburitsira audio yangu yestudio 7 yokwasa hama neshamwari pari zororo apa ndichivashuvira zvakanaka panotoni apo ndine hama vapanda vangu vari pagwero apa vana alani nakuda kwashe ndichashuvirawo zororo rakanaka hama dzose nezimbabwe yose toshuvira zororo rakanaka dai zvinzwanaka veduwe dai zvaitawo zvakanaka paitawo matoks ane musoro taitawo kuti makrismas atinge tichikumbane mhuri nehama neshamwari pamwe chete
zvinofadza kunzwa vateereri vachikwazisana zvikuru sei paStudio 7 panguva inoyi tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pamusoro pezvamunofunga pane zviri kuitika tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 tombotarisa zvinoitika kune dzimwe nyika Hurumende iri kufanotonga muSudan yazivisa kuti zuva reChristmas izuva rezororo zvinove zvokutanga kuitwa muSudan mumakore mazhinji gurukota rinoona nezvenyaya dzezvechitendero raudza vatori venhau kuti izvi zvinoenderana nekunzwisisana kwavepo munyika kubva zvabviswa hurumende yemauto gore rino vachiti kodzero dzevanhu dzinofanirwa kuchengetedzwa Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rakadzosa kuAmerica mumiriri weAmerica muZambia vaDaniel Foot avo vakange vashora Zambia zvakasimbisisa mushure meZambia yakasunga ngochani mbiri dzakange dzichiita zvepabonde mutungamiriri weZambia vaEdgar Lung vakati havachada kushanda navaFoot asi Zambia hapana chayati yataura pamusoro pekudzoswa kuAmerica kwavaFoot Thank you. Regai timbonzwa mashoko ezuva reChristmas achibva kuna mufundisi Ivan Nyatanga.
Ndinomukwazisai mose muzita raJesu, mhuri yeZimbabwe. Ndini wenyu muvhangeri Ivan Nyatanga. Shoko guru randapiwa naMwari kutaura kwamuri panguva ino nderekuti Mwari vanokudai mose, vakatipa mwanakomana wavo akaberekwa ari iye oga, akatifira paKauvari. Rufu rwataifanwa kufa isu kuti tikatenda kwaari tiwane upenyu usingaperi. Panguva ino vanhu vazhinji pasi rose vari kufunga nezvekuberekwa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvazvo muBhaibheri musina vhesi rinoti akaberekwa musi wa25 December. Pane kupesana kwepfungwa panyaya iyo. Chinokosha ndechekuti Jesu akaberekwa. Jesu akafamba pane rinopasi, akaberekwa akatishira pamuchinjiko, akaberekwa akafamba pamuchinjiko, akamuka akakwira kudenga, akatsidza kuti achadzoka zveke chipiri. Tisaperera pakufunga badzi kuberekwa kwake, asi ngatifambei naye kusvika pamuchinjiko nechitidzo chaakapa chekuti tarira ndinodzokazve. John 14 verse 1 to 3 inoti, moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendai kuna Baba mutende une kwandiri. Chikuno kugadzirai pekugara. Kana ndaenda ndichadzoka ndozvekutorai kuti mugova po apo ndinenge ndiri. Saka vanhu vari kufunga nezvekuberekwa kwaKristu, ngatiregei kuperera ipapo. Ngatibatei sekuti ari kudzokazve. Mukuungana kwedu nehama neshamwari zvinokosha kuti tangoperere pakudya nekufara. Ngatisvikei pekuti akaberekwa, akatifira, akamuka, akati ari kudzoka zvakare. Vana veZimbabwe, Jesu akaberekwa ari kudzoka zvakare. Akatipa zvitsidzo zviratidzo zvinotinongedzera kuti kudzoka kwake kwapedyo. Onai nzara idzo, onai zvirwere izvo, onai matsunami, maearthquake, climate change, zvose zviri kushambadzira kuti akaberekwa uya ave pedyo nekudzoka kuzotitora kupinda muushe hwake kana tichinge tatenda kwaari. Akaberekwa akaberekerwei? Zvinokosha kufunga nezvazvo panguva ino. Mateo 1 verse 21 inoti, muchamupa zita rekuti Jesu nekuti uchaponesa vanhu vake kubva pazviri. Jesu akaberekwa kuti atiponese kubva pazviri. Haana kuberekwa kuti tiite zvivi. Haana kuberekwa kuti tidhakwe, tiite upombwe, tiite njodzi mumigwagwa, tiite careless nekufari. Isa inguva yekufunga kuti paakaberekwa ndagamuchira here ruponeso rwake. Madzinodikanwa, ngatigamuchirei Jesu akatifira uyu pamuchinjiko ari kudzokazve. Tida kuti tisimbisane patinoungana nehama neshamwari pashayikwe mhuri muZimbabwe ichanzi inda kugehena, nekuti tapuwa mukana wokutenda kuna Jesu akaberekwa. Ngatitorei masoko aya tikoveranewo nevanorwara, tikoveranewo nevakasuwa, tikoveranewo nevamatambudziko akasiyana siyana. Chivatoo tariro yekuti Jesu akaberekwa unodzokazve. Mhuri yeZimbabwe, tinokushuvirai chikomborero chaJehovha. Mwari atiperekedze tose pamwe chete nemi, atipinze mugore ra2020 apo tinoswedera, swedera pazuva rakatarwa naMwari rasikazive kuti akaberekwa adzokezve panyika ino kuzodzikinura vose vakatenda muzita rake nekuranga vose vakaramba ruponeso wakapuwa naMwari kuburikidza nemwanakomana. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndini wenyu anokunamatirai, muvhangeri Ivan Nyatanga.
Tinotenda mufundisi Ivan Nyatanga nemashoko avo akanangana nezuva ranhasi reChristmas. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rinoyambira vatyairi kuti mugwagwa pakati peBike Bridge neHarare waipa zvikurusa. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti varimi vanochengeta zvipfuwo vari kukundikana kuwana zvikwereti kumabhanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu mangwanani ano. Ivai neChristmas yakanaka, muine tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka hazvo. Mwari ari nemi mukupemberera zuva ranhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti mosfera zvakanaka.
Soko isika tisenda.